Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo ndira 1 2023. Mangateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichivimba kuti mave negore dzva rakanaka kana kuti makwanisa kupinda mugore ra 2023 zvakanaka. Hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumiriri wezengeza West mudare paramende vari nhengo yebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaJob Scholar vanyora tsamba vari mujeri rechikurubhi vachiti vave kurwara zvakanyanyisa. Nyaya yekugwanurwa kwematunhu inonzi yave kukonzera mutauro wakanyanya kumapato ezvematongerwo enyika. Vanhu voramba vachifa munjodzi dzemumugwagwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scholar vanhu vamuteedzeri wasachigaro webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vanyora tsamba vari mujeri rechikurubhi vachiti vave kurwara zvakanyanyisa vachitivo vanovimba kuti achisi chirwere chegomarara. Vaskala vakasungwa muna chikumi vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga mushure mekupondwa kweimwe nhengo yebato ravo muzvare Mo Blessing Ali kunyatsime kuchitungwiza. Muzvare Ali havasati vavigwa pari zvino sezvo mhuri yavo iri kuti ichavaviga chete kana Vaskala vaburitswa muusungwa. Asi Vaskala vaendesa zvikumbiro zvakawanda kumatare zvinosvika gumi nezviviri kuti vaburitswe mujeri vachitongwa vachibva kumba, asi matare ari kuramba akatsika madziro. Hatinokwanisa kubata gurukota runoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi kuti tinzwe nezveurwere hwavaSkala kanawo vanochengetedza kumajeri sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri webato reTCC muzvare Fadzai Mahere.
TCC tiri kutadzika zvakanyanya nokuda kwavaSkala. Nokuti pari zvino vane 201 days vari mujeri vari mustokis. Vari mujeri kudaro ijeri rekuti munogara vanhu vakatotongwa nekare vakaponda vanhu vakarepa nezvakadaro. Makonditions acho haana kunyatsomira zvakanaka. Saka naizvozvo tiri kuti vaSkala vasati vatongerwa nyaya yavo vanofanirwa kuva vachiwana bail sezvinotaura constitution asi varimo mukati. Ndosaka vari kuzosvika pakurwara. Chiri kutinetsa zvakare ndechekuti vanhu vari kuya kuzovavhakachira vangave magweta vangave ana chiremba hama dziri kurambidzwa kunzi kupinda kunovaona. Chiri icho chimwe chinhu chiri kutinetsa seTCC.
Vari kuti vari kurwara vakwanisa kuona chiremba here uye muri kupa kurudziro yekuti kudii kune vemajera?
Patambotaura nehama dzavo vanga vasati vakwanisa kuona chiremba asi magweta ava vari kufambira nyaya yacho kuitira kuti vazokwanisirwa kunzi vaone chiremba wavo sezvinotenderwa nemutemo. Asi kuenderera mberi kwepersecution iyoyo kana kumbunikidzwa ikoko and tinokurudzira vekujeri ikoko kuti aiwa munhu ngaangopiwa kodzero dzacho. Ngavasatarise kuti uyu munhu weCCC munhu wechii, munhu ngaangopiwa kodzero dzacho sezvakanyorwa mutemo.
Vari kuchema-chemawo kuti dzimwe hama dzepedyo dzinenge dzavarasa. Mungati sebato muri kuita here zvinotarisirwa? Vamwe vanga vachiti havasi kuona bato vatungamiri vebato vachiratidzira dzimwe nguva vamwe vanenge vasingauye kuzovaona paono yakudaroko.
Asi kibu fiso saeza ni patino kwa nisani shoma kwa wana vese kubirapane mkuru chaye vana kuchamisa vese vana biti vana kota vakuru vese varukuenda vane zuwa kumatari varukuenda kujeri koko varukutambira even kuchima gweta zowani kwa kandondofunga mnozi ya paka zoya vana advocate mtofu nana helse mkomo nema gweta makuru vese ama beatrice mtetwa ibate rete mingri chibata miza jese izo zukuti jivepo kune tinozi ya kuti pangira ya kasunga wa mbekuni ya sine matiraka manya manya shakanyanya kutuwa kuti ama zanche zinge zaka akende kutuwa chukwe za mika tino kwa mika asi chikuru mbeche kufi matari nga ati zimtemu
Mutauriri webato rinopikisa re Citizens Coalition for Change Muzare Fadzai Mahere vachitaura vari parunare muHarare Dare reparamende rinonzi raumba chikwata chevanhu gumi nevatatu vanova nengo dzedare iri vachaongorora nyaya yekuganurwa kwematunhu kana kuti delimitation iyo yakapiwa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nasachigaro weZimbabwe Electoral Commission amai Priscilla Chigumba svondo rapera Asi vane ruzivo nezviri kuitika vaudza Studio 7 kuti bato rezanu PF nere MDC inotungamirwa nava Douglas Monzora asi kufara nezvakaitwa necommission nezvakaitwa nezek pakuganhura miganhu yekuti vanhu vakwanise kuvota izvi zvinonzi zviri kupa vamwe mapato aya kuti vati panofanira kushandiswa gwaro rakashandiswa musarudzo dzapfuura kana kutoti sarudzo dzacho dziendeswe mberi mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanokokera ZANU PF mudare reparamende vapupurai togare pi
takatotaura navo patakangotanga kuzviona mumapepa nemumamedia akasiyana siyana takatogara taudza mamembers edu nenzira yatinotaura nayo kuti ngavaveredi kuti tingazodamwa zinobva tazoudziwa kuti musi wa6 tofanira kudzokera kuparamendi tikadzokera kumamembers zvakare tikavataurira kuti musi wa6 tinofanira kunge tiri kuhouse of parliament nokusenate tichigamuchira ripoti yesangano rinoona nezvesarudzo rinonzi
saka mungazive kuti muchapedza riini kuzeya mudare reparamende delimitation report iyi
zvirimo mubumbiro romutemo zvichaitiwa nezvokuti musi wa6 tinongorigamuchira hausiwo musi watinotangira kuti tingati taakuchiriongorora isu senhengo dzeparamende saka tinoti tikaritambira mumwe noumwe wondoritarisa ari kwaanenge ari tozoona zuva ratinodzoka kusare reparamende rinotaurwa musi watinenge tagara muparamende tinodzoka riini zvichienderana nezviri mubumbiro romutemo kana tatarisa izvozvo tobvumirana kuti ungava musi wani watinodzoka tobva tadzoka kuzodzeya taakuchiona kuti mukuita kwavakaita vakatarisa here zvinoremekedzwa nebumbiro romutemo
ndezvipi zvimungapa muenzaniso ipapo
zvakaita sokuti vakatarisa here kuti maboundary avakaisa anotarisa here kugara kwavanhu anotarisa here kuwanda kwavanhu anotarisazve zvimwe zvingangova zvinogona kunge zvichifungwawo navanhu mumisha imomo angava madzishi avo vangava vanhu nezvavanorarama nazvo vanogona kuti zvino kana magura madai zvinotikanganisa magari edu izvozvo toda kutarisa kuti vakazvitarisa here kana tapedza kuona tikavimba kuti zvavakaita vakazama nepavanogona napo kuti vaongorore nekutarisa izvi tobva tati tonyorawo ripoti yedu yatinoisa kuhurumende kuna president kuti vatarisewo ivowo kana vaenedzawo pfungwa voisa ipapo zvoenda kuzeki
vanokokera ZANU PF mudare reparamende vapupurai togarepi vachitaura vari parunare kumasvingo tabatawo gweta vachimirira Mutare Central vari nhengo yeCCC vainnocent gonese
tingi tichipuwa mazuva anokwana kuita manomi kuti titambire ripoti iyoyo chini ya kubwa kupala mimi ndakani wacha kari kupata gazi wa kumiti ili kujifungulia ripoti ya kina mtakira yoni kambi kwa kutu yoni ni watu ya mchichani kwa sisi mbira kujifuona kutu chakani kwa hini mbibu shiki ya mingi wakatari kwa kutuwa zezi ya kamikiri kwa ripoti yoyo uti kambi kwa ripoti yoyo ya kini kujifungulia kutu kukulikula nisha ayo kibibu kwa sawadari kituona ubuti panisha kaitu wa shakaitu kwa hivi njikozi ya mikenyo lima kaitu ya hivi aninga akanyoza mbundi ya hivi nika Zimbabwe.
Saka se bato muruku tarisiro wakuti mcha sanga na ere mchi zea zirimu gwaro ere kana maripiwa kana udisunige zichifamba se
zimbabwe kwa hivi kutipani ya ninge ya chifani ya ngoro yao wa ninge ya chifu kutipani ya ninge ya chifani ya ninge ya chifu kutora waniko wa mingi ya chipo wa batele ya mingi ya mingi ya maili kishini kubatelebu na chingi wa siya wa mingi ya vizu kipa o kutikinga mingi ya kutikio maulia wa mingi ya kaita mingi ya kami ya sei kutikio sawada ya vizu kwa kukwa chibi hizi vizu inda kutikio kipa mingi ya mingi ya ripoti ya kalama
see gwetava gonese gwaro iraka kosha zwakati mnyayadze sarudzu
Gari raka kocha pangkarate kiti mbundi wa hizi metara hizi kiti nashiri kwa makore guli eda ega kama family wakini kwa hizi delimitation ya makonstituents kuita uti makonstituents kari lea vauti ya kada kuindana pampeno uwe isha kari pani kutatikuwa mkana wakiti iso waninde achi gazi na apelina ilipoti kani wana kuti na vauti na vauti warimu mingi kamese wadivadwe na makonstituensi ese kutia kutina anyanyo kutia mkonstituensi mwenye hini wale wakada kuni ndani wakada kuni ndana kekato sila kutia mdilitation na 2008 njireo zili kwa tia ni makura ni kwa na kutia chichi kwa kutia mbukua mdilitation chino tika kune ujini ni kakune nyozi jeli mandari ime kwa nitika kutila nende ya chikadila mabaunda wa hiti ujini zikina mkwa ukana chino chita kuu kwaadza kwa kutu kutuza liye mki hindi mkiti kwa shakari mkese kuti mkisa wada kutu kwa hoti yungere kwenye kutu mkakai kwa ishi jine pinza na hini mkwenye kutu zina hoti mkwenye na hindi ya hini zini zina hindi ya sakada kufanana
Avo vango wari Gweta, vachimirira Mutare Central, mudare paramende, vari nengo ye CCC, va Innocent Gonese, vari parunare kwa Mutare. Tabatawo va Lloyd Damba vanhu vamutauriri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC
chekutanga ndopakutenda mukoma blessings zviri nekundipa mukana wakadai kuti ndiri mhorese nekutaura nevana veZimbabwe nechiti makorokoto negoredzva 2023 ndinotarisa kuti 2023 anenge ane makore akasiyana nemamwe makore ati ndichidzokera pambunde wenyu kuti munoona sei kudambirwa kwematunhu chekutanga ndaundipe example yekudambura kwakaita matunhu directly munyaya yechitungwiza mukatika kuti kudambura kwakaita matunhu nechitungwiza ndezve zvitsotsi zvega zvega zvakaitwa nezvake munoona kuti chitungwiza population yayo yakakwira kumakore akapera ikakwira pamavhotirwo akaitwa makore akapera but vakadzima wadzi 8 as an example wachibva vanoinyisa kwa 7 munomu kuzengedza kuti vakatira kusina wadzi 8 kwa zini zawa zina sequence kwa tia mkita ura pana panini ya yu sequence kutu uchibwa mwadi 1 unikinda mwadi 2 uchibwa mwadi 2 unikinda mwadi 3 uchibwa mwadi 3 zine zikana zine zikana wana yu crash but chikitichwa kwa zine kutu unobwa mwadi 8 unobwa mwadi 9 unobwa unikinda mwadi 23 azisina sequence ni kutu wadi sama wadi emu zengeza wakaisa kwa sisi
sika iwo ve hurumende vanenge vachitika paramende chapo wamukana wekuziya kana isinga tambire zvinenge zvabuda ku delimitation pada zvimwe zvinogona kuvandudzwa mune chivimbo here chekuti zvingaitika
hongu vakakwanisa kupa kuparamende asi chamunofanira kuziva ndechekuti paramende vanhu vatinoti pachirungu ma interested parties wanu wekuti iwo wari kugowana kete kuti vebatane papa ende batane papa ndesabudi regaindi kudzokerai kumashure kukreti kwakaitwa chirumhandu zimbabwe wamunangagowadyiwa kairi na Blessing Sebunde wakazo kreatirwa inyonzizo kujichiru mazuzi bagwe mkaza creation ya yone mabondari ayo enye nyereza mawakanga wachi wina wachi dika mawakanga wachi jiwa saka mkano paku paramende imini muriku pawani kutuwa gwani chisiri susu noda kuburikiza sunedio na wanawe Zimbabwe
saka poit kwa sei kugadzirisa dambu zikora pinda musha iri wadamba
mkano kwa peki pato galisi taura ishushu wewe MDC tukataka tawa ni tukuna dialogue dialogue yetu tukuna taka ya anupeka tukatufana kuni gosinezi zeki kuti zeki ina wana walikomburo maizu
Valoid Damba, mutauriri wemutungamiri webato rinopikisa ra MDC wa Douglas Monzora wangu wariparunare muarare Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vazivisa padande mutande reTwitter kuti pane vanhu vatatu vaizvifambira havo nezuro vakatsikwa nebhazi rakabuda mugwagwa kuzaka nyika. Vanhu ava vakabva vafira panzvimbo. Vamwe vanhu vatatu vanonziwo vakafa mumugwagwa weHarare Bulawayo pakabonderwa mota yeHonda Fit neVolvo F Series. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakasarudzwa kuti vave mutungamiri kwenyika yeBrazil Valula da Silva vari kutarisirwa kutoreswa mhiko nhasi munyika iyi asi vakakundwa musarudzo mutungamiri wenyika vaJair Bolsonaro havana kuda kuvagamuchidza masimba mune zvakanaka vaBolsonaro vanonzi vari kuFlorida muAmerica. Pope Francis nasi vatungamira urongwa wekukurudzira runyararo pasi rose unoitwa mukutanga kwesvondo pagoredzva roga roga kana kuti World Day of Peace asi zvino zvinonzi zvanga zvisina kumira zvakanaka sezvo paine mhute wakonzerwa nekufa kwaPope Benedict. Pope Benedict avo vakasiya basa muna 2013 vakashaya nemusi wemugovera. Varikutarisira kuradzikwa musi wechina. Pope Francis vanamatira kuti kuve nerunyararo kunyika dzakaita seUkraine vakatiwo Pope Benedict aive munhu ainge akazvipira munyaya dzezvitendero. Makateerera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC.
Tinokutambira ine mifaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tina mukoma Asha Ngwenya vanogara ivo kugokwe kana. Makadii mukoma Asha?
Tinosimba mukoma Blessing ndakadiwo.
Aiwa isu tiri nani hedu. Mukoma Asha, tichitarisa iro gore iri mukati zvinhu zvanga zvakamirawo sei kwamuri muupenyu?
Mukoma Blessing, kwandiri gore iri handikwani security ranga rakanaka because tikatarisa kune ofisi rechidiki zvinhu zvanga zvisina kuti mirira zvakanaka, mari panga pasina, mabasawo panga pasina, saka handikwani security handira sidzo ranga rakanaka.
Asika zvinonzi atsunya arwa. Pane zvimwe zvamuri kuitawo here muri kugokoko kuedza kuzviraramisa? Muri kurimawo here? Muri kuita sei?
Yeah, kugokoko zvino tangachiita nezvekurima but pakurima kwacho apa hazvanga chigwadza mukoma Blessing.
Nechikonzero chei?
Because mukatarisa tangachirarama nekurima cotton. Ndakarima cotton yangu mafita and ndakaendesa majere kumakampani na June mari yacho nanikazviita nguva izvizvi zvinonzi muna December unou saka upini wacha nina yunu nga kawo matisa pa enga chingarara mao chingo kandira bati ufuchu wangaga shiri mina chumuzia kusawai upini wacha nina wawo manku
paku badara pa makamba na yanga achi badara sei wangu achikupai mari zema dora ya munyika ere kana uti nema dora ya kwa Amerika uye yanga ere mari pa beru
ya mukatenga panya katanga na mukatenga tanga kubadere na mana June July wacho na mara pia mara TGS inini anenda kazi pia o majora kwa Amerika ayanga ili 120 saiti pa madere matatu ndio ndaka kwanza kubiri ta kutijenia
kana mchi rima kotoni munopi wambe une makamba na ya ere kana kuti zvinofamba sei
ya government ayanga uchi batira nende zvekune ma fertilizers kuti tigokonza kuti
ko mwaka uno makarimawo zvakare here kotoni zviri kufamba sei
hatina kurasa mbereko nekuti chemberi yafirwa takaedza zvekare kuda kuita na effort mune mamwe na mune zvimwewo zvikamu zvataitesa kuti kana tikawedzera mikata pamwe tichaona unotakura anoini ramangana kuti tichangira kamira sei
kunze kwekotoni zvii zvimwe zvamunorimawo imomo mugokwemu kuti mukwanise kuzviraramisa
ya mugokwe tanga tichirimawo chibage but chibage chachona futi tanga tisiri kubhadhara kukatarisa gore rineri chibage chaichiita $60 pabhajedi saka munozoona kuti $60 yachona akiwo nungu asafa wachonisa ma input ako akawanda ma fertilizers nechichi saka hazvisi zvizokwanisa kuzomita tageti yako nemari yanenge akashandisa saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatatiaramaonazvo irima
mvura iri kunayawo here zvakanaika ike zvino zvekuti mungatarisire gohwo rinani
pari zvino mukoma dzenga mukoma blessing hatisati tava netarisiro yekuti gohwo ririgurine richange rakamira sei bcause mvura yave ni 180 sofa isiri kunaya dzimwe dzembeu dzedu dzava kutsva sofa saka isisevarimi tarasa tarire sofa
tinosimboona vamwe vechidiki vachiti kana zvinhu zvaoma vanoenda kumadhorobha kunotsvaga mabasa vamwe vachienda kunana South Africa kana kunana Botswana vachijamba bhodha kana kuenda nepabhodha pacho sei imi makafunga kuti zviri nani kugara mugoko
ya ichokwadi kuma Black Sea kubuda kuenda kunzise nyika kunana South Africa chishuviro chinenge chiriko but tinozwawo zvekare mamiriro ezvinhu kunana South Africa ikoko kuti vanhu vari kunosvikoshungurudzwa nekubatwawo zvichirizvo saka zvinobva zvarasawo tariro zvekare yamangwana kuti ndikaendawo kusouth africa sometimes ndinenge ndisina hana ndichanoshungurudzawo ndobvahandiya sometimes ndichanotsakatika saka zviri nani ndinotsakatika ndiri munyika mangu ndichingoona kuti ngadii pamwewo chingandiitikawo zviri nani
kusimudzirawo vechidiki vemugokwe mungakurudzirawo hurumende kuti iite sei zvii zvamunofunga kuti zvakakosha zvinoda kuitwa
ndingangokurudzirawo kuti hurumende ndikatarisa atinti nana March April hurumende neumwe hurongwa hweinterbank vakanzi vambointroducer kuti dai yapa zvekare mukana kune vechidiki kuburikidza neinterbank iyo ichikweretesa mari kune vechidiki takwanisawo kuita mamwe maprojekti angatibatsirawo isisi sevechidiki varevitawo mamwe ematenzi achona anoita kuti tizokwanisawo kuafoda hurongwa ihwohwo tibatsirisewo through maprojekti isisi sevechidiki
tinokutenda zvikuru mukoma asha nekupinda muchirongwa chedu chanhasi
tinotenda mukoma blessing avanezuva rakanaka
manga makateerera kubva kune mukomana wechidiki asha ngwenya anogara iye kugokwe kana vateereri musakanganwe kuteerera zvakare chirongwa chino chatinotaura nevechidiki svondo rinouya
iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unodipa simba
Jesu simba rangu
simba rangu
manero akanaka vatereri ndinotanona kawande ndichiti ndinoimba kuti makaita kusirisi yakanaka uye ndichiti makorokoto egoretsva tine mubvunzo kubva kumutereri wedu
Koma tanono kawande ndibvunzirewo vafundisi ndinabine ongorima zvamundiri pano pa South Africa padzanini. Mubvunza wangu ndewekuti Bhaibheri rinoti kuchava nekuguma kwenyika nokuti kuchava nemagumo. Right, magumo anorehwa ndeapi apa? Kuguma kwezvipi? Zvekuti zvinhu zvese zviri pano pasi zvichazonge zvisiko here uye kuguma uku ndekupi? Kana tafa tinonga tatoguma here kana kuti kuguma uku ndekupi? Ndibatsireiwo ipapo.
Ngorima, mufundisi David Simango vari pano kuti betsera nemubvunzo yako. Reverend Simango, yeyo mibvunzo.
Manheru akanaka baba Hwande nevateereri vedu veStudio 7. Mubvunzo wabva kuna Abineo Ngorima. Vadzidzi vaJesu vakaubvunzawo mubvunzo uyu. Pana Mateo chapter 24 verse 3. Panoti kuzoti agere pagomo remiorivhi. Vadzidzi vakauya kwaari vari vega vachiti, tiudzei zvinhu zvichava rini? Ndomubvunzo wokutanga. Mubvunzo wechipiri, nechiratidzo chokuuya kwenyu. Mubvunzo wechitatu, nechokuguma kwenyika chichava chipi? Saka mubvunzo uyu ndowakabvunzwa Jesu navadzidzi vake. Achipindura Jesu unoti, chenjerai kuti musava neunokutsausai. Anotipa pano yambiro yokuti vanhu vachenjere kutsauswa nomunhu. Kubva paverse 6 zvichidzika kuverse 11, pane zvinhu zvaanotsanangura Jesu zvichava zvinhu zvinotangira kuuya kwake, zvichatanga kuitika iye asati auya. Saka ari kuti painonzi chenjedzo kuti isu tinonamata navose vanomuda vagare vakaziva. Apa ngazvijeke kuti Jesu ari kupa shoko rechiprofita rezvichaitika nemazuva okupedzisira, kureva mazuva ano atiri kurarama. Anotiudza kubva paverse 6 achitijekesera kuti muchanzwa zvehondo. Nhasi uno tinoona hondo dzakapararira pasi pezuva. Kuchava nenzara, tinoona kuti nyika zhinji dziri kutambudzika nenzara. Kuchava namatenda, tiri kuona matenda ari kuwira pasi rose. Kozotizve vaprofita venhema vazhinji vachamuka. Ndiani asingazivi, asingaoni zviri kuitika munyika mazuva ano? Donzvo ravaprofita venhema nderekutsausa vanhu vazhinji.
Manzwazve nenyaya yokudzoka kwaShe Reverend Simango, munoti
unoti evhangeri yokuShe ichaparidzwa pasi rose. Otiudza zveke kare pamusoro pokudzoka kwake iye Jesu. Saka zvinhu zvese zvatataura izvi zvichaitika iye asati auya. Sezvatiri kuona nhasi uno ndo dzinonzi mviro mviro dzokuuya kwaJesu. Saka kudzoka kwake kuchaonekwa pachena namaziso chaiwo omunhu wese. Ana zvakazarwa chapter 1 verse 7 panoti, tarirai unouya namakore meso ose achamuona. Kutaura kuti uchauya nomuviri wake wokudenga unoonekwa navanhu vose. Uchauya physically kana ndikadaro kuti achauya panyama, asi uri muviri wokudenga uchakonzera kuti vanhu vose vamuone. Achazouya kuzogadzirisa nokutonga nokuzotora chechi yake. Zvino mabvunza pamusoro penyaya yekuti kuguma kunenge kwakaita sei. Kuchava nokuguma chaiko, nokuti pana zvakazarwa 21 verse 1. Munyori anotiudza anonzi Johani kuti ndakaona denga itsva nenyika itsva, nokuti denga rekare nenyika yekare zvakanga zvapfuura. Kutaura kuti nyika ino yatiri kurarama ichapfuura nokuzoparadzwa nomoto, Mwari achiivandudza inonzi renovation, achiivandudza kuita nyika itsva nedenga itsva, pasisina chakaipa, pasisina chivi, kuti vanhu vagare murugare, vagare mukunamata Mwari. Zvose zvakataurwa naShe Jesu zviri kuitika. Saka ndiri kuyambira hama neshamwari kuti shoko raMwari ngariremekedzwe, richitiwe, rikudzwe, nokuti Mwari zvaakataura ndezvechokwadi, zviri kuitika pazuva ranhasi.
Tinotenda mufundisi Simango, tinotenda zvikuru.
Tinotenda Mwari akukomborerei. Mazita baba Hwande.
Ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo nezvimwe zvechitendero zvamunoda kuti vamwe vazive, tumirai maaudio enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina ndotungamiri Nkomo munhau dze Isindebele.